Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulona indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 6 2017 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi bato rinopikisa reZimbabwe People First rombosendeka urongwa hwaro hwemusangano mukuru weCongress kuti ripe mukana kunaurirano dzemubatanidzwa weMDC Alliance
utungamiriri weZimbabwe People First huripo wakatoendoswa neleadership nesteering committee nevaprovinci zvekongress tichazviona kumberi tichienda mberi
rimwe sangano revarayiridzi rinoti harina chivimbo neurongwa hwekuvakira vashandi vehurumende dzimba huri kutungamirwa nehurumende nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuru yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naPastor Faith Dengu veFaith Compassion House
kuda kuti ndi tikuvana vamwari vari kunze musateme kuenda kumaprofita havasi vese vakashata iro shoko ramwari riri kuna vakovide riri kuti zvausina kumboona mai vako vachiitirwa zviri kuitirwa iwewe
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC bato rinopikisa reZimbabwe People First rambosendeka urongwa hwaro hwemusangano mukuru weCongress kuti ripe mukana kunaurirano dzemubatanidzwa weMDC Alliance vakafana kubata chigaro chemutauriri webato iri vakuda kwaShebaskiti vanoti bato ravo raifanirwa kunge richiita kongresi yaro mukupera kwemwedzi uno wanyamavhuvhu asi nekuda kwekuti ranga riri munhaurirano dzekumba mubatanidzwa wemapato anopikisa vaive kumbosendeka urongwa uhu mapato manomwe anopikisa akabatana muurongwa hwekumba mubatanidzwa weMDC Alliance uyo unonzi uchange uchitungamirwa navamogentsvangirai musarudzo dzegore rinouya ngatinzwe hurukuru yataita navabasketi pamusoro penyaya iye
isu iko zvino preoccupation yedu haisisiri pa kuzvifunga isu sevanhu somunhu utungamiriri weZimbabwe People First huripo wakatoendoswa neleadership nesteering committee nevaprovinci zvekongress tichazviona kumberi tichienda mberi nekuti chakosha iko zvino kwava kushanda semubatanidzwa kuti tisimbise mubatanidzwa tigobvisa Zano PF na Robert Mugabe
saka munotarisira kuita kongress here yebato
kongress tisati tatotanga nyaya dzemubatanidzwa uyu tati tichitoda kuita muna August kuti kupera kwa August tinge tatoita nekuti tati tichida kungofamba tichinda nemusangano wedu tangosimba tichimusimbisa saizvozvo but iko zvino tichazogara pasi toona kuti nguva yakafanira kuti tigozoita kongress yedu ndeipi tichagara pasi zvekare toona kuti nguva kwayo chaiyo yakanakira kuti tiite izvozvo ndeipi
ko muri kukwanisa here kupinda mune dzimwe nzvimbo dzatinomodzwawo mamwe mapato achichema kuti hadzipindiki kwakaberekera ingwe
isu seZimbabwe People First unoziva kuti tisu taiva takasimbisa Zano PF saka kwese kwaishisa Zano PF iko zvino hakuchina yotozikama kuti tisu tava kundotora nyangwe kunana mwenezi ndokwavuchatanga kunzwa kuti Zimbabwe People First yadzisa Mugabe president tichisapota uyoyo wandataura but kuma MP kuchinda MP weZimbabwe People First kwetwe Zano PF vanhu havatadi vadhakwa nazvo hakuchina uchada kutevera Mugabe isu taivako taimutevera nokutya asi vamwe takuvaudza kuti tiregai kutya nekuti tinoramba tiri muurombo munoramba muchingotenderera urombo ivo zvino vanhu vavopuwa kapu yeraisi rakavora vachidzi votai Mugabe uchivhotera kapu yeraisi yakavora kumba jara itingo sara inewe urombo huri mumisha evanu.
Vanga vari wakafano bata chigaro chemutauriri webato reZimbabwe People First vakuda kwashe basikiti vari parunari muHarare ne Studio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti harisi kukurudzira nhengo dzaro kuti dzipinde muurongwa hwekuwanisa vashandi vehurumende dzimba huri kutungamirwa nehurumende. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takwafira Joe vanoti chikuru chavari kunyunyuta nacho ndechekusajeka kweurongwa uhu uye mari dzinonzi dzinofanirwa kubatirwa vashandi idzo vanoti dzakawandisa zvikuru kuvarairidzi. Dr. Jovana Tumushandi anenge achitarisirwa kubhadhara madhora zana nemakumi mashanu pamwedzi uyewo vanoti uyu mutoro kuvashandi. Chimwe chavanoti vari kushoropodza inyaya yekunge vashandi vari kumanikidzwa kupinda muchirongwa ichi. Hurumende inonzi ine urongwa hwekuwanisa vashandi vayo dzimba idzo dzinonzi dzichavakwa maguta akasiyana siyana emunyika. Ngatinzwe Dr. Jo vachitsanangura.
Isu takagara tataura kuti zvinhu izvi hazvina kujeka. Mari dziri kubiwa dzema $150 pamwedzi mumwe chete kubva kumaticha hadzikwanisiki. Chirongwa chacho hachina kunyanyisa kujeka nokuti munhu anenge achibhadhara mari anokwanisa kufa. Tende tida kuziva kuti kana azofa chii chinozoitika kwaari kumari dzaanga achibhadhara. Takamboona zvimwe zvirongwa kuti zvehurumende zvakaita sana dzindingi zvakaitana navachigwedere zvakatadza kubudirira. Saka isi tiri kuti tisati tasvika pakuda kubhadharisana mari ngatiitei tsamba dzinoratidza kuti studio yako yaunoda kana kuti imba yako yaunoda inenge iri papa uye mari yaichange ichikosta inenge yakadai. Wopiwa woye kuti unobvuma here kutambira kana kuti haudi. Zvino izvi zvoita kuti zvinoda kumbunyidza vanhu vese vatiri kuti ichi chigadza pasi mimba kusikana.
Asika tinozwa kuti urongwa uhu hausi kumanikidzwa mushandi wese hurumende.
Hazvisi zvekudaro mani nokuti isi tuveprogressivesi takatotanga nazvo. Pazvakatanga izvi taitodawo kuti hurumende iyo yatinozva kuti yakapa mapuraza akakura chaizvo wekuti munhu unoita rurasa demo akwanise kungopawo mastenzi kuvarairidzi mahara. Saka kana takuzoenda kupatsanura vamwe isu tida kuti mucivil servants wese zvake akwatiridze. Ndinoona sekuti zvinenge zvisina kunaka. Kana zvisingamanikidzi sei vana vasina maso vachida kukwana kwana vava kudei? Ihurumende yatadza kupa varayiridzi namamwe macivil servants salary increase for the past 7 years.
Saka muri kukurudzira nhengo dzenyu kuti dziite sei?
Isu takaudza nhengo dzedu kuti zviri kwavari kufugadzira kana kuwaridza. Asi isu takati kana vazopinda zvasiyana nekutanga kwatakaita tichienda tichinokumbira masters asingabhadharwi kuyezve masters okuti varombo vanokwanisa kuti vavakewo. So tiri kungoudza nhengo dzedu kuti zvine njodzi kupinda pakadai zvikuru sei zvati gore rinouya kuna maelection.
Vanga vari mutungamiri wePTUZ Dr. Takwafira Joe vari parunare kumasvingo neStudio 7. Mapurisa akanga akapakata zvombo aine imbwa anonzi nemusi wechina akavharisa musangano weutungamiri weMDCT mudunhu reMashonaland Central uyo unonzi waida kuitirwa pamahofisi ebato iri muBindura. Mutungamiri webato reMDCT vamugenzvangirai ndo vanonzi vaifanirwa kutaura pamusangano uyu. Vechidiki vebato iri vanonzi vakambozama kuita nharo vachiramba kubva pamahofisi apa izvo zvinonzi zvakazoita kuti mapurisa akande utsi hunokachidza. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Asi mutauriri weMDCT mudunhu reMashonaland Central vaseimo mene vanoti sebato vanoshishikana zvikuru nekuita kwemapurisa uku vachiti vakanga vasingafanirwe kuzivisa mapurisa kuti vari kuita musangano sezvo vaiitira musangano uyu pamahofisi avo.
Musi wechina utungamiri hweMDC hweprovhinsi nevese vari mumastructures vakanga vaungana chitauta inonzi provincial council yaifanira kuadreswa naDr Richard Vogensvangirai around 8. Ofisi yedu iri kuna 645 Cactus Road kwanga pazara mapurisa pakutanga pamoris depo mapurisa nombwa vachidzinga vanhu hamufanira kunge muchiita meeting ipapa
zvikonzero zvakapiwa nemapurisa ndezvei
ndakazobvapo ini nichienda kunoona dispo chief superintendent chikuma vachikuma akati vanoda kuziviswa iwo seregulating authority kuti chii chiri kuitwa navanhu vemdc even parufu chai pavanofanira kupiwa notification isu takatangotora for granted kuti paofisi pedu is not a public office yanga isiri public event yekuti tanga tiri panze bokuti paida creare zemapurisa papari paofisi pedu
saka makazoita sei mushure mekunge manyemwa mvumo
vanhu vakabva vangoparara vakanga vabva mbire mukumbura vese vakanga vaparara mari dzavo dzemabhazi ango unge dzisina kushanda kuti vati vaonana nomutungamiri ari kuvapa hope yekuti zimbabwe ichamira yakaita sei ramangwana kakabva tangoparara nokuti vakanga vapo takutyira upenyu hwevanhu kuti vanhu vanga vangokanganiswa
asi hapana hapo kupedzisira paita mhirizhonga here
hakuno kumacentral tinonyatsozivana kuti ava ndo vakati vakati zanupf yacho hakuchisina vairova kuzanupf vakaenda nahama emujuru saka vatongova mwedo tiri kutovatengesera makadhi saka kuti vatauya achida kuzviningidza hapana totovaziva kuti mindimhingi mindimhingi
vanga vari mutauriri wemdct kumashonaland central vaseimo mhene vari parunhare mubindu rane studio 7 makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa909 am pa4930 kana pa6065 ne15460 kilohertz pashortwave iye zvino tokuendesai kuna blessing zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo
tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo ini ndini wenyu blessing zulu nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nasachigaro wezanup f youth league mudunhu remanicaland mukoma mubuso chinguno tinokutambirai nemufaro mukoma mubuso tiri kuona imi vechidiki muri kutungamira misangano iri kuitwa nemutungamiri wenyika mumatunhu akasiyana-siyana pane yaitwa kusvika pari zvino muri kufara here nezvamakwanisa kuita
tiri kufara chaizvo because shoko redu rakakosha zvikuru rekuti vana vanoenda kundorejista riri kusviga directly kumayouth because stage yatiri izvozvi zvinge kuencourage vasina zvitupa vanotora vane zvitupa vese vaende kunoregister pachatanga registration saka ndingangoti by and large ukatarisa magatherings atiri kuita in all provinces ishoko riri kutambirwa chaizvo chechipiri there are issues atiri kushuma kuna president ndingapa muenzaniso wekuti kuri kuno kumanicaland tine maissues atakapa ekutanga ekuti kuchine vachena vari mudunhu remanicaland vachiri kurima isu kwakaparwa chirongwa cheland reform chekucorrecta the historical imbalance yekubvisa land yedu you know one of the reasons why the armed struggle was waged saka tiri kutarisira kuti isusu takapa chichemo chekuti kuchine vachena vachiri mumapurazi saka iyi nyaya itongorwa nezvayo zvakare poita nyaya yekuti kune vakuru musangana nemuhurumende vane mapurazi akakura chaizvo vasiri kuarima so kune chirongwa chedownsizing chekuti munhu umwe naumwe dependent region asiyirwe pekurima padiki paanokwanisa vamwe vana vasina mayouth pekurima vochekerwawo tine dambudziko ratinaro ratakashuma futi kumberi kuti magold claims anowanika mumanicaland vechidiki vapuwe mukana
tichitarisa panyaya yemapurazi yamasimudzai mune zvikwanisiro zvacho here zvekuti mukatora mapurazi ekuvachena munokwanisa kurima zvekuti nyika inokohwa pakuru
inini ndinogara kuchimanimani area dzaana chipinge ukatarisa area yese ine maa1 farmers vaya vakapuwa ma10 hectares and below kune goho guru so ndinoona inini kuti munhu waanaite 1000 hectares siri kurimwa it will be unfair but it will be effective purazi rakadaro akasiyirwa say 150 hectares the remaining yopuwa vanhu vane ma10 hectares 10 hectares 10 hectares
tombotarisawo pane dzimwe nyaya dzamuri kusimudza sevechidiki takanzwa seyouth league munenge makuchivo muri kutsigira mashoko akataurwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe yekuti vamugabe vataure kuti ndiani achazotungamira bato mukatiudza kuti zviri kufamba sei panyaya
zanupf takati isusu kumasvingo tikavirando vamugabe ndo one center of power tikavapa simba rekuapoinda mavice presidents avo maviri anova vamunangagwa navamupoko tikavapa simba rekuti ndoya one center of power. Saka mashoko akataura amai venyika, amai vedu, First Lady Dr. Grace Mugabe, ekuti ivo president ngavadome munhu waanoda kuti aite successor kana nguva yakwana. Mashoko akanaka, mashoko anegwara, mashoko atinotambira, atiri kutsigirawo isusu pfungwa iyoyo kuti president vagara nevanhu vese vanovateedzera vavanoshanda navo. Vanoziva maweaknesses nemastrengths ane each and every comrade. Uori hwaanoita kuwasiti kwake, kupatriotism, zvese vanovaziva because vanhu vakasenza navo for a long time. So ngatipei president mukana kuti vadome. Zvafanana baba pamushazviya vane vakavaine vana kana kuti 7. Baba vanoziva kuti pavana wavo ari responsible ndeupi, ari irresponsible chidhakwa chinosvita mbanje chinomwa doro ndeichi. Chingava chiri chiti the youngest anga vari, asi vanovasoziva kuti kana ndiri business ndakuritaya ndosiyira dzimwe nguva kuona vanotiva mwana mudiki kana wepakati, chiri chikonzero chekuti baba vanenge vakaona pakufamba kwavaita nevana kuti ari responsible ndeupi. Saka vamugabe ndo vanonyatsokuzoona nekuziya kuti munhu wangasiyira legacy akontinue nepavanenge vasiyira ipopo nguva yakwana ndeupi.
Vamwe kunze uko vanga vachitika panogonzi patsvagwe mumwe sei kana vamugabe vanga vakadoma vamunangagwa navamupoko vakawanda vachiti vanenge vaiona sekuti vamunangagwa ndo vanenge vachizotora tsvimbo idzi.
Vamunangagwa vakadomwa savice president kwete sasuccessor. Vamupoko vakadomwa savice president kwete sasuccessor. Zvinhu zviviri zvakasiyana.
Saka imi sevechidiki pane mumwe wamuri kudawo here wekuti mungakwanise kuendesa zita rake kuna vamugabe kana kuti murungoti ivo ndo vanenge vachiona kuti voita sei?
Zvinodhipenda nekuti takati isusu ngavatipe munhu. Kana vatipa munhu ndobvisa ratichafamba naro. Saka ndozvindakamirira kuti ivo mubaba vatipe munhu vachapa chinuti isosapota bhiza iroro.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma mbuso nekupinda muchirongwa chedu.
Oh, thank you.
Manga makateerera kubva kuna Sachigaro weZANU PF Youth League mudunhu reManicaland mukoma mubuso chinguno. Aiwa, hamwadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Iye zvino tokuendesa iyi kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 naPastor Faith Dengu vanotungamira sangano reFaith Compassion House.
Mashoko anesimba zvamuno taura mushako rega kutamba nemashoko.
Paindinet kwaPastor Faith ndinotungamira Faith Compassion muno muAmerica. But the background yangu ndiye kumusha kuZimbabwe, ndakaberekwa ndiri maAssemblies of God Back to God yekwa Apostle Dengu. Ndikakura ndiri under leadership ya Pastor Peter Rwandiwa, who is my brother, my biological brother. Saka muno pandasvika muno muAmerica ndakaona kuti pane donzo ringada kuti vanhu vanamate mumweya nemuzvokwadi vachipindurwa naMwari. Saka takatanga sangano rinonzi Faith Compassion rinobatsira vechidiki nevechikuru kunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi.
Munosangana sekereke masvondo yese here?
Ndosangana piri mangwanani 7:30 tichitaura nemadzimai vechidiki vakawanikwa nevasina kuwanikwa kukurudzira kuti varambe vachinamata. Tozosangana zvakare manheru echipiri wayo 7 sekuno California. Tinenge tasanganisana na baba zvakare. Tinosangana ne Friday manheru ndo yatinoita 2 hours. Tinosangana 9 sekuno California tichipedza na 11. Hatina kereke yatinopinda. Kuno kuAmerica tinoshandisa mafoni. Saka mastati ese anofona panhamba yedu. Tinotaura parunhare asi tinenge tichinzwanana. Topanana shoko rekukurudzira. Dzimwe nguva tinopanana nguva yekusanya. Zvakafanana nekuti tinogona kuti 40 days vanhu vachinwa mvura mafeni. tinozodya zvaomanheru kana kuti tinoti 100 days tichidya kamwe chete pazuva.
Ndanzwa zvekare kuti muchange muine gungano guru ramuri kudaidza mumwe muparidzi ari kubva kuAfrica.
Hongu, tichava negungano rakakura zvikuru. Hatina kufunga kuti ringakure kudaro, but rapedzisira rakura. Tine vanonzi Apostle Makananisa vanoshumira vari kuSouth Africa. Vanoshandiswa naMwari zvikuru, ivo nemudzimai wavo nevana vavo pakudzisa matambudziko akafanana nemuno muAmerica kuti vana vari kupinda mumadrugs kana kuti vari kupinda mune dzimwe mhiko dzavanonamata Satani vasingazivi. Saka ivo vakauya vanovanamatira vobva vadzikinurwa. Vane mabasawo anovanetsa vachiti apa vapinda vabuda upenyu husinganyatsooneka husingabati. Saka vari kutibvakachira ivo nemudzimai wavo vari kusvikira kunoku kuCalifornia panzvimbo yeLos Angeles. Saka tinenge tiri paMarriott Hotel kubva musi wa10 August kusvika musi wa18 August.
Tiri kunzwawo zvekare kuti Apostle Makananisa ava vanoita minana nezviratidzo.
Ndakaona mumwe mudzimai akauya akatakurwa neambulensi achinzi ari kufamba kwemakore 3 ari gari muno muAmerica. Ndakasangana naye kuDallas pandakanovaonawo ini. Ndakamuona achisvika nekuti ndaivo ndiripo. Akanga asingagone kufamba zvokuti vemundege vakamupa vana mukoti vanomubatsira kuti afambe. Saka ndakaona achiuya ari pawheelchair. But havana kunamata zvinoshambisa, vakangoti ngaasumuka auye kuno. Vanhu vakashamisika kuti vanoda kuedza kuti vatichii munhu asina kufamba for 3 years. But iye akasumukawo akafamba. Akatanga kufamba achiombera maoko. Ndakaona zvemadzimai akauya nevana vavo vari kunzi muno muAmerica mune nyaya yekuti kune depression. Ndakaona vanhu vazhinji vakadepresswa vari pamapiritsi vakanamatirwa. Zvimone racho zvichibva rangoenda. Mamiracles akawanda ekuti izvo vamwe vanenge vakasungwa kumusha kunzi hapana zvaunoita uri muAmerica nokuti hausi kutumira mari vari kudzikinurwa.
Muri kukoka vanhu vakaita sei kuti vauye kugungano iri?
Tiri kukoka kubvira kumafundisi nokuti vane chipo futi chekuti vadzoreredze mweya yemafundisi. Vafundisi kana vachishumira vanosangana nezvakaoma, mweya yavo yogomera. Saka dzimwe nguva vanenge vakungoenda kuchechi kuti basa randakapiwa naMwari, asi mukati mavo manje magugunun'una. Vanoona vabatsira voshapena voimpata futi spiriti yekupfuurira mberi. Chavari kunyanyokoshesa ndechekuti mafundisi ese angadai aprofita nokuti vanhu vatava kutungamirira mazuva ano vazere neuhipi uye nekunyengera. Saka kana tina chipo chechiprofita haungaone kuti uri kutungamirira ani. Bati dzimwe nguva vanenge vachitobvisa offering chechi ndivo vanhu vanodzikisira chechi pasi.
Shoko ramungasiri revateereri vedu sezvo uri musi wesvondo kudai.
Shoko randingataure kuvateereri vedu rinobva kuna vakorinde vekutanga ndima yechipiri pavhesi ya9 kusvika pa10. Asi sezvazvakanyorwa zvichinzi izvozvi zvisina kuonekwa nezviso kana zvisina kunzwikwa nenzeve nezvisina kupinda mumwoyo yevanhu ndizvo Mwari zvaakagadzirira vana vanomuda. Ndoda kuti nditi kuvana vaMwari vari kunze uko, musatye nekuenda kumaprofita. Havasi vese vakashata. Ndiro shoko raMwari riri kuna vakorinde riri kuti zvisina kuonekwa nemaziso nezvisina kunzwikwa nemeso zvausina kumboona mai vako vachiitirwa zviri kuitirwa iwewe. Izvozvo ndozvandiri kuti chiuya kuno kuna Baba Makananisa uzowana ruponeso. Mwari vari kushandisa ivo kuburikidza nezita raJesu. Mwari vakuitire zvakanaka, uve neshandu yakanaka. Regai ndingonamata kune munhu mumwe chete kana vaviri. Ndinonamata muzita raJesu. Ndinonamata iwewe uri kufunga ruviri kuuya kuconference. Nezita raJesu Mwari ngavakubatsire nguva zvino yatosvika yekuti uwane dzikinuro. Ndinonamata kune vakasungwa vose, vanodhakwa vose zvisina chikonzero. Uyai kuna Mwari nhasi masikati ano munodzikinurwa. Vane maBP munodzikinurwa naJesu. Tinotenda Baba nezita raJesu kuti Sunday ino haichazova Sunday yakafanana neimwe. Madzikinura anorwara, madzikinura vane mapepa akatukwa kuti vasaende kumabasa. Nezita raJesu tinopa mufaro kumichato. Mwari vaitire zvakanaka nyika yeZimbabwe nevese vari muno munyika yeAmerica. Sara Baba nere Mwanakomana nere Mweya Mutsvene. Amen.
Amen. Haiwa tatenda zvikuru Pastor Dengo.
Tinotenda Mwari vakuitire zvakanaka.
Chamuno taura mushako, burumbo unesimba. chako reka kutamba nemashoko reka kutamba nemashoko muromo unesemba chamuno taura mushako mashoko anesemba chamuno taura mushako reka kutamba.
Kambo kanonzi ndinobudirira chete kachibva kuna Tekshwa Zamanqube manzwo hurukuro yakaitwa na Prophetess Jeremiah West Studio 7 na Pastor Faith Dengu vesangano re Faith Compassion House avo vanogara ku California muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Bato rinopikisa reZimbabwe People First rombo sendeka hurongwa hwaro wemusangano mukuru weCongress kuti ripe mukana kunaurirano dzemubatanidzwa weMDC Alliance. Rimwe sangano revarairidzi rinoti harina chivimbo nehurongwa hwehurumende hwekuwanira vashandi dzimba uwo huri kutungamirwa nehurumende. Muchikamu chedu chechitendero manzwa hurukuru yakaitwa naPrasidis Jeremiah weStudio 7 naPastor Faith Dengu weFaith Compassion House. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio 7 @voanews.com.
anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina standikile mtsanga.